Mutunga miri wetanga zoronomi rave zisondo mnyika Zimbabwe Heads of Christian Denominations Bishop Neva Mparuta Vashora mirijonga ya viki itika mnyika Vachiti zinu koneka chose kuita saruto zisina mirijonga
Ngati vote imuru nyararo Ngati kampene imuru nyararo Gapa shaiwe munu angafe Nukudako my election Kana kukulara nukudako my election Tati susu tiriwa na ve Zimbabwe Tiriwa na ve munu umechete Tiriwa na ve Zimbabwe Ngati dana ni Ngati saruzei watungamiri wedu muru nyararo Ndozo atawi ili anapano ni mapolitical parties Asaina pambewe pama fisho
Vaendera mbele wa chiti kuwani muono wakati ya na panyazi matungeru wenyika Hakufani kupara za ukama pavana we Zimbabwe Vakati shakaitika ni zuro kuklenora Hakupakaura wanengo ye triple C Vati na sisi tunge Pamirishonga yezu matungeru wenyika Hazifani kuitika za chose
Hachidi kutiti Seka na ukuwa zana nukuda kwa maileksion Tirikutaru za watungamiri Tiri wa mwecheke Tiri wa anawe munu mwecheke
Vakuru zira we mapatu yezu matungeru wenyika Variku kukwiza neveru jinji Na vose wanechekita ni saruzo Kutiba parize ne kufota murunyararo Mutungamiri we Zimbabwe Council of Churches Zakarevari Bishop ve Anglican Church Central Zimbabwe Diocese Bishop Ignatius Makumbe vati kusainwa paitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo
kana tina runyararo hatigoni kubudirira danana ndochinja tinoda kuti tidzisane tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody to associate to talk to do whatever we can
vatsaina vakamirira bato retriple C vaIan Makone Vauza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
Triple C ibato rerunyararo. Hatidi mhirizhonga. Hatidi kucheuka kweropa. Saka pese pese panotaurwa zvinhu zvine runyararo tinotoona takamira tenzi panzvimbo.
Vati shuviro yavo ndeyekuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika. Vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi vafortune chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo bato rezanu pf avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza studio 7 kuti zanu pf yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga
takazvipira kuti tinge tichipinda musarudzo pasina kurova nokwevanhu kana kutukana
kunze kwezanu pf netriple c mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira movement for democratic change inotungamirirwa navadouglas monzora united zimbabwe alliance neunited african national congress pasi pechibvumirano chanhasi ichi mapato aya asiza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remitemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti code of conduct pamwe nekushoropodza uye kusiya tika ikukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4h zimbabwe vajohn muchenje vaudza studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi
zvinofadza nekuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace uye vechechi vatorawo lead in terms of engaging the political parties all zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2024 elections zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano vemasondo vari pano chikudza nyaro yemhuriyadu yezimbabwe
mukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seamerica nenyika dzekueurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangoja